tinotambira sedonzo rakanaka nenyaya yekuti nyange kuri kunzi munhu afara mhosva kana kuri kunzi kukandwa kwesipaisi inenge zvito kudistroya propati nokuti propati iyo ikadistroya kana rinsaririziri ziri iroro rakatotengwa nemari yakashandwa yaifanira kunge ichisumudzira nyika kusvika mukuva rinopera nzira yakanaka pano kuti ikandirwe sipaisi naizvozvo uyezve kana mota iyo yakandirwa sipaisi mukana wayo wekuti inge yakutsika nemavhiri matatu inokwanisa kuputsika mukati imomo nenyaya yatoti human capital vanhu vakadzidzira mabasa vanenge varimo vanhu vanotungamirira dzimuri vanenge varimo ukaona yadonha paparara vanhu kana kuti vanhu vakwara naiyo mota yacho ichiparara zvinoratidza kuti isusu senyika tinenge tatodzokera kumashure
zvinonzi mapurisa aitiwo imi vazvemakombi hamunzwisisi hamuteereri mumigwagwa umu
nyaya zvozvo zvinhu zvokuti munhu yaanga achiita mutsikanzwa kana kuti asi senyika nekuti kana iri motikari haisi motikari yekuti ndiye munhu as an individual inenge itori motikari yenyika bhikozi mari yakashandwa munyika munhu iye kubudirira kwayo ndokubudirira kwenyika saka tini tatoti chinhu chenyika chaparara nzira iyoyo imwe yanda ikatiomera zvakanyanyisisa zvokuti paikanzwa masipaisi achiparadza midziyo yatingati isusu kana vava kutaura iyo vemapurisa vanenge vachiti malicious destruction to property asi ndoo vandingati kwazvaibva ikoko saka naizvozvo kana mukuru wemapurisa azviona aratidza kuti aiwa aita donzo rakanaka rekuti achengetedze midziyo
spike ndirori rinonzi rabviswa mumigwagwa zvochirevei kwamuri imi vari mubhizimisi ramakombi
isusu totitotarisira kutoti kana zvasa izvozvo isusu vemakombi totinzirawo mitemo yekuti iwo mapurisa kushanda kwavo hakuvaremeri nokuti isu teitedzera mutemo
vamwewo vari kuti pamwe maakuzoita madiro ajojina nekuti zvabviswa zvinotarisa vanhu kuita zvavanoda mumugwagwa umu
eya hazvisiri chinhu chekuti spike yega ndo inopa kuti vanhu vasaite mutsikanzwa kana kuti chii chinhu chandinoona chinhu chinenge chakakodzera kuti chinge chichitevedzwa semaonero andaita dai zvaikwanisiswa kuti minister of local government yotora marusi ega ega anoenda makombi achibuda tikati muguta reharare kana kuti achibva mublawaya achibuda mublawaya achibva mukwekwe achienda malocations akasiyana siyana zvipa muenzani tingati harare chitungiza kana kuti harare and city chitungiza city mufakosi kana kuti city mabhuku tafara unzi moitwa maassociations yemarusi handizvo maassociations iwayo anenge arigidza tenetwork minister of local government achizikanwa minister of transport achizikanwa nemalocal authority vanhu vopinda mumaassociations iwayo honzi vese the must be affiliated so that kana hurumende kada chinhu chainotaura inotaura ichitaurira vakuru vemaassociations vakuru vayo vozonotaurira mamembers ayo kuti mutemo uteedzwe.